Hongu tine musangano we National Council wekutanga gore rino. Misangano we National Council inoitwa after 3 months dzega dzega zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka 4. Musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo. Chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukwadzwa kwakaita vanhu. Tichipa vanhu wedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino. Chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza 2023 tinenge tichifamba sei kuma district, kuma wards, kuma provinces pamwe chete neku national yatinoti strategic plan. Saka tichiturira ku National Council nokuti takaita inonzi strategic planning se national executive pamwe chete ne national standing committee. Saka takunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zvagadziriswa. Tiri kunokurukura zvakare nenyaya yekuti Congress yedu iriko gore rino. Congress iyi iCongress yokuti panenge pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira yestanding committee.
Tiri kutoona patoita kutaura kwakasiyana siyana imo mumapepanhau nemumasocial media umo vamwonzura vamwe vachitaura kuti kune kwatoo nekusarudza nyama nerupanga kuti ninge hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi, zvakamira sei?
Nyaya iripo ndeyokuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadi anotanga kuti chairman wepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri ndini ndofanira kunge ndiripo kumaprovinsi nekumadistrict ndizvowo kunational kunenge kwaanazvo zvekuti chakati hachibatwi ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo. Nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution. Ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai 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 zvakadai. Vanhu vasateerera zviri kubuda muma social media, zviri kubuda muma WhatsApp, muma Twitter, nokuti muma Twitter imo nemuma WhatsApp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu.
Saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana siyana nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominatwa kana kuti zita ravo ringe richipinzwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete?
Izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general. Chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution. Ndo zvatinenge tichirimaindana izvozvo. Kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeyi anogona kurekruta kana kumobhiraiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi kwete kurambidza vamwe.